chirongwa ichi chetarisiro yekuti tange tichidzika zuva rechishanu chekupera kwemwedzi wega wega sezuva ratange tichichenesa guta tichikurudzira munhu wese ari muguta kuti abude nemutsvairo wake nebhini rake titsvaire guta tinonge marara guta redu rigare rakachena ndozvatinaro nderekuti tiite yatinoti pachirungu zero tolerance to litter hatisi kuda kuti harare inge ine marara tinoda kuti harare inge yakachena kati tachenesa harare vana muzvina bhizimusi vouyawo vachigadzira mabuilding avo vane dzimba vachigadzirawo dzimba dzavo zvichipendwa vachisawo maruva vachigadzirisa ndozvatida kuti tiite izvi kuti tisarambe tingoyemura maguta evamwe tisarambe tingoyemura nyika dzevamwe asi tange kuyemura redu guta reharare.
Munenge muchiita izvi munzvimbo dzipi dzeharare vachidema?
Kuparura chirongwa chiri kuparurirwa patown house musi wemuvhuro asi chirongwa ichi chinenge chichitekeshera neguta rese tichi kwese kunogara vanhu kwese munhu wese tichi tikati nhasi ngatibude munhu wese tobuda guta rese kuenda kunochenesa guta redu.
Vanhu vanenge vari kumabasa nezvimwe zvavanenge vachiita zvavanofungawo zviri pamberi muupenyu hwavo munozokwanisa sei kunge muchikonvinza vanhu ivavo kana kuvakomberedza kuti vange vachizopinda muchirongwa ichi?
Tarisiro yedu ndeyekuti vemakambani vanoshandirwa vehurumende vese munhu wese achaona kukosha kwezuva iri nokuti nzvimbo dzese dzinoshandirwa dzinofanira kugara dzakashambidzika. Guta rikashambidzika rinounza bhizinesi rakawanda. Saka tikaza kuti munhu wese tasaivhenu kubva kuhurumende vanhu vese vachati kana kanzuri yaisa zuva iri ndiringe iro rekuchenesa guta muHarare ngatikurei chose. Tinoona kuti hurumende ine ministry yeenvironment saka tarisiro yedu ndeyekuti hurumende inotokoshesawo kuchena kwenharaunda.
Mune vemamwe makambani here nemamwe mapazi ehurumende vamuri kubatana navo muchirongwa ichi?
Tinavo vakawanda vezvisvondo vemakambani vane vachibatsira tishanda tese tichipanana pfungwa asi tikutaza kuti kana tinge taparura chirongwa ichi vachabva vakotomoka vakawanda vachiva tichibatsirane tichenedze guta redu.
Vagari vakawanda vatinotaura navo vachidema vanochema kuti hongu tinogona kunge tichitsvaira marara munzvimbo dzedu tichiunganidza asi marara iyo haasi kuzotakurwa nekanzuro. Zvii zvamuri kuitawo?
Tikutarisa kuti kana chirongwa ichi chinge chaparurwa chaane mashandiro matsva seguta nevagari nana muzvina bhizimusi tichange tichiendesa basa kumberi pasina nyunyuto vanhu vese vaakuziva kuti basa yekuchenesa guta ibasa remunhu wese.